zveimpeachment zvava nezvikonzero zvokuti inyaya yepolitics. Hapachina chokwadi cheabsolute truth yokuti vanhu vari kuti munhu akatadza here kana kuti haana kutadza. Zvazvo kungoti kondo kwedu here kana kuti hasiwo kwedu. Zviya zvaiitwa nevakuru vakare kuti mwanaka uyu kumusha uyu momuregerera. Saka hapachina chokwadi chaicho chaicho, zvangomirira kuti vane ruzhinji mumba munotongerwa zvematongerwo enyika ndevapi.
Mungatsanangura here ipapo kuti mapatiwo mangani ari kuwanikwa vachitatsurana uyezve munofungidzira kuti zvichabuda sei?
Mabudiro emudare, dare ravo iroro resenate, akagara achitozikanwa kuti pane mabato maviri makuru, handiti madhemokrats nemarepublicans. Saka kuti zvichabuda sei, takagara taziva zvadi kuti kusenate kwacho vachamuregerera. Trump wacho senate ichati aiwa, mhosva yamuri kumupai haikodzere kuti munhu abviswe pachigaro. Kana kuti izvo zvakona vanototaura kuti aiwa, zvamuri kuti abviswe apa, hamuna mavhi-11 acho.
Zvii zvingadzidzwe nevari kuZimbabwe pane zviri kuitika imo muno muAmerica panyaya yeimpeachment?
Kuvhotera president chinhu chakanaka, asi kuvhoterawo vanhu vaya vanonzi maMP vanoenda muparliament ndivo vane simba. Dai tine vanhu vatakaisa muparliament vakamirira isusu ruzhinji rwenyika, ndivo vanhu vangadai vachidi vachiti uyu president tamukumbira kuti aite zvekuti 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 zvekuti, hazvikoniwa. Saka ngatimubvisei. Munovhotera munhu muchiona kuti uyu munhu zvaanotaura zvakanaka, ndizvo zvatinoda. Uye kana azopinda pachigaro pacho akazorega kuita zviya zvaaitaura zviya, mogara pasi nevamiriri venyu vemuparliament kuti munhu akatireera nhema uyu, mubvisei.